chirongwa chatinacho mangwana kubvana 8 o'clock kusvika 6 o'clock chinonzi Zimbabwe Flea Market and Festival. Zimbabwe Flea Market and Festival. So vana veZimbabwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvichiunza zvinhu zvavo zvavanenge vachitengesa. Vamwe vanotengesa madresi, vamwe vari kupika, vamwe vane makeke, vari kuuya kuzoshongedza New York nekuratidza nekutengesa tunhu twavo. Panenge pachiridzwa music yeZimbabwe. Saka Zimbabwe ndo iri kutungamira New York mangwana muHarlem. Saka haikune kuruza. 540 Lenox Avenue between 137 and 38. 540 Lenox Avenue, New York 10037. Ndo patenge tiri kubvana 8 o'clock kuseni kusvika na 6 o'clock. So uyai vana veZimbabwe, muuye kuzotenga chikafu, mudye sadza nenyevhe, zvese zvinenge zviriko nemusic. Tombotamba tiratidze New York kuti tiri pano vana veZimbabwe, kwete zongoswera tichingonzwa kunzi makenyans azodai, matanzanians azodai, vana veZimbabwe vatora New York seSaturday September 4th mangwana.
Tichiona kuti imomo muNew York makamboita chimvura mupengo iro vhiki rino, zvakamira sei pari zvino, uye muchiri kuenderera mberi here nechirongwa chenyu?
Zvakaitika musi wechitatu, nemwana wangu taitofamba, nemwana wangu CJ ichitofamba, tikatoona mvura ichikwira kusvika pamatayi apa, imwe ichipinda mumasubway, ichipini zvasati tamboona muNew York. But kuseni kwacho musi weThursday waiti ukamuka, so unongona zuva rakanyatsopenengenei, hapana kana zvauto kana saini yekuroza kuti pane zvinhu zvaitika. But unozongoonawo motikari dzimwe dzanhu dzakabondera bondera, but hazvina kukuvadza vanhu zvakanyanya, uye vanhu vakawanda havana kukuvadzwa. And so aiwa, isu tiri right, because kubvira neThursday nanhasi hazvinhu zvitori right, weather iri right zvokuti.
Zvamira zvakadaro, chirongwa chenyu chiri kuenderera mberi here?
Chirongwa chiri kuenderera mberi zvachose, chiri kuenda mberi zvachose chaizvo chaizvo. Weather inenge yakanaka, uyai tigoche goche, tifare, titambe music yeZimbabwe.
Muri kutarisira kuwana zvizvarwa zveZimbabwe zvinobva kupi nekupi?
Tiri kutarisira kunyanya vemuNew York, vemuNew Jersey nakanatikeni, vamwe vari kutaura vari kubvaona vaPhiladelphia, uko vamwe vatoti kuMaryland chaiko vari kuuya, kuLong Island, Staten Island vari kuuya vanhu, Boston vamwe vari kuuya kuzofara nesu. So hatine Virginia iyi, vari kuuya neWashington DC.